naka wa tereri tino sangana vyekare mangwanani anasi uri mwisi wemuvhuro kurume 30 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonda Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Panenge pane kunzwisisana pakati pebato rezvematongerwo enyika nehurumende zvichitevera kubudiswa kwegwaro rehurumende pamusoro pemashandisirwo emari muZimbabwe kana kuti monetary policy. Kwemazuva makumi maviri nerimwe anotevera, hurumende inenge isingabvumidze vanhu kungofamba-famba kana vasina basa rakakosha ravari kuita. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubudiswa nehurumende kwegwaro idzva rinotsanangura kushandiswa kwemari munyika kana kuti monetary policy, ichiti mari yekuAmerica inogona kushandiswa nevanhu munyika. Sangano guru rinopikisa reMDC rinoti vanhu vagara vachishandisa madhora ekuAmerica nekuti havavimbi nemari yemabhondi kana kuti madhora ARTGS. Vanoona nezvenyaya dzezveupfumi muMDC vatapiwa mashakada vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokurudzira hurumende kuti kudzorwa kwekushandisa mari dzekunze kuitwe nenzira iri pachena kuitira kuti isave nzira yehurumende yokubatsira madzisahwira ayo kuwana mari yekunze veruzhinji vachiishaya.
Takanzwa Reserve Bank of Zimbabwe yakubudisa mazvirongwa zvitsva nenyaya yavo yemonetary policy statement. Chimwe chirongwa chavakataura nezvacho ndechekuti United States dollar yakwanisa kutenga muzvitoro pese pese kana uinayo muhomwe mako unokwanisa kuishandisa. Izvi ndinoona sokuti vakatozotedzera kana kuterera zvataitaura seMDC kuti vanhu vemuZimbabwe vaakutoshandisa dollar nakudhara nokuti havana confidence nebhondi kana kuti RTGS. Saka waiona kuti pese zvapo waingochajwa United States dollar. Saka isaigara tichingotaurira government kuti madii kudzora United States dollar sezvo zvanga zviri panguva yeinclusive government.
Kana muchiti hurumende yakakopa zvamakagara muchitaura sebato reMDC, chamunoshora apa chii vamashakada?
Chandinoona chingabatsira ndechekuti kudzosa dhora nezvipenga zvipenga yatoti piecemeal measures hazvibatsiri. Vaifanira kuti vachibhadhara macivil servants nemaus dollars zvese zvotongoshandisa maus dollars so that todzoka kumultiple currency ndokuti tive nemitengo yakadzikira zvinhu zvinge zvakagadzikana. Hatidi kushandisa maus dollar nezvipenga zvipenga, ngatiite iri holistic approach ichinguva iyo currency yadzokera mumulti basket system.
avo vange vari vanoona nezveufumi muMDC uye vari mumiriri weHatfield muparamende vatapiwa mashakada vari parunhare kuHarare neStudio 7 vachitaura nenyaya imwe cheteyo. Umwe wevatungamiri vebazi reZANU-PF kuCanada vaArnold Mugadla vanoti zvinofadza kuti bato reMDC rinotambirawo gwaro iri, vachiti izvi ndezvekuti vanhu vemuZimbabwe vakwanise kuwana zvavanofanirwa kuwana nemari yavo. Vachiti izvi hazvisi zvematongerwo enyika asi zveupenyu hwevanhu.
Inini ndinoti izvo it was long overdue kuti izvo mari tikwanise kunge tichisendesa mari dzedzimwe nyika, nepamusana pekuti izvo nyika yedu yanga iri economically dead completely. Saka nekuti izvo tikwanise kunge tichisenzesa mabhondi ayaya anga achiomera vanhu vemabhizinesi kuitira kuti izvo kana vaakuda kunotenga havaikwanisa kunochinja mari kuti vaende kunotenga kune dzimwe nyika. Because most of the stuff we are bringing munyika yedu yeZimbabwe tinozvitenga through foreign currency. Zvimwe zvinobva kunana China, zvimwe zvinobva kunana Dubai kunechi, but bond redu ranga risiri an exchangeable amount money yekuti izotogona kuchinja mune dzimwe nyika. Saka the idea yakauya negovernment, it was long overdue to help out the business people so that they can be able to bring in stuff muZimbabwe so that vanhu vakwanise kuwana zvinhu zvavanoda.
Mari iyi inobva kupi kana takatarisa kuti zvemabhizinesi nemaindastri muZimbabwe hazvina kunyatsomira zvakanaka? Mari yekunze iyi inopinda sei muZimbabwe?
I think the whole idea is to come out through isusu vanhu vari mudiaspora. Mari dzatinge tichitumira ikoko, I think that's where they will be able kuwana mari so that they give inject capital into some other businesses vanoita. So I think if the government look into that kutizo kana paine mabusiness people vada kuborowa mari, they use mari isusu yatinotumira isu semadiaspora mari remittance yedu ayi, and then they can use them to lend those nikigini those companies so that they can have capital to start over again.
Munoona sekuti Zimbabwe ingakwanisa kuzviita zvese izvi here, nekuti pane nyaya yekuti vanhu vanoshanda vashoma munyika, vazhinji vacho havasiri kushanda?
You know, there are two things. Zvinogona kuitika, zvinogona kusaitika. But what is really needed is to the government to put in place policies which allows those kind of things to happen so that also kana patanga ku kana pane income generating ye foreign currency mari yatenge tichiuza yakupinda munyika, jobs will be created because we are able now to open my industries atanga tirikutadza kuvhura. Nepamusana pekuti mari yatichishandisa it was not usable in another country, so I think it can happen, but it only needs the government to be serious and to make sure kutizo all that they have done it's implemented correctly, and there is no way transparency is the most important thing. The government have to be transparent. The minister, we have to hold the minister of finance to account at the RPC.
Avo vange vari umwe wevatungamiri veZANU-PF kuCanada vaArnold Mugadla vari parunare neStudio 7. Kunyanya vakazvimirira voga vanoti vanongoshungurudzwa zvakanyanya nemauto nemapurisa kana kwaita zvidhiko zvakadai. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vatori venhau vanenge vakachengetedzwa.
Palockdown yakadeclarewa naPresident yemazuva maviri nerimwe chete, vatapi venhau vemakambani akasiyana siyana kusanganisira vatapi venhave hurumende vacharamba vachishanda sezvavanosungoita mazuva ose nokuti tinoda kuti varambe vachigadzira manewspaper avo vachitepfenyura pamaredhiyo nepamatv saka vashandi vavo ndovaya vatiri kuti maessential services vacharamba vachienda kumabasa avo sezvavanoita mazuva ose kuitira kuti nyika igowana ruzivo ndofunga purezidendi vakajekesa kuti veinformation nevehealth ivavo vanofanira kushanda pamwe chete saka isu ministry of information tinoshanda pamwe chete nemajournalists saka tichavabvumidza kuti vaite basa ravo semazuva ose
asi pane zvavanosungirwa kuita here
vanofanira kunge vakapfeka zvinoratidza kuti vatapi venhau kana vachigona kufamba nemotokari dzine mucherechedzo wemapepanhau kana maredhiyo kana matv station avanoshandira izvozvo tinozvikurudzira kuitira kuti vachengetedzi vemurayiro vemutemo vakasire kuvaona vavaregedze vachiita basa ravo semazuva ose
mutevedzeri wegurukota rezvekubatswa kwemashoko vaine chimutodi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 tichiri panyaya iyi vanhu vakawanda munyika vanoti vanogona kuziya nenzara vari mudzimba nekuda kwekuti vanorarama nemabasa emaoko uye havana chikafu chavangararama nacho kwemazuva makumi maviri nerimwe pakubvudzwa mutungamiri wenyika mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 tichiri panyaya iyi vanhu vakawanda munyika vanoti vanogona kuziya nenzara vari mudzimba nekuda kwekuti vanorarama nemabasa emaoko uye havana chikafu chingavararamisa kwemazuva makumi maviri nerimwe pakabvunzwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi nemusi wechishanu vakati Zimbabwe haisi kuzotevedzera zviri kuitwa nedzimwe nyika zvekupa chikafu vachiti vanoita zvavanokwanisa
ichokwadi kuti mitengo yezvinhu zvakawanda yakwira kubva pakataurwa kunzi nyika ichange yakavhara musi wemuvhuro zvikuru sei zvinhu zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva chingava chikafu nezvimwewo zvavangada kushandisa zuva nezuva
asi kuti dambudziko iri risanyanyoremera zvikuru varombo munofunga kuti pangadai pakaitwawo sei nehurumende kana kuti zvii zvimwe zvingaitwa
kuti hurumende yedu hatina atingati madhatabhesi kune dzimwe nyika kwava nemadhatabhesi hurumende dzanga dzaakutiwo kune varombo kune vanhu vakaremara nevamwewo vanenge vatipurei vanga vachibatsirwa nezvavanga vachibatsirwa nazvo kubudikidza nemadhatabhesi atinenge tinawo saka izvi zvinotikurudzira kuti tinge tichigadzira madhatabhesi iwawo kuti hurumende ikazoti vanhu ngavamire kuenda kubasa ivo vanhu vachirarama zvehwaku mukwaku vonzi ngavaregere kuenda kubasa kwemavhiki matatu zvinhu zvinokwanisa kuvaremera zvinhu zvinokwanisa kuita kuti vapedzisire vafa nenzara saka vanokwanisa kusafa nechirwere chacho chatiri kudzivirira asi vanokwanisa kuurayiwa nenzara
pakadai apa tiri kuonawo ka kune dzimwe nyika dzakaita sana Italy vanhu vachinzi chimbomirai kubhadhara mari dzemitero kana kuti marenzi makanzuro anofanira kubhadharisa vanhu here nezvinhu zvaakuitikawo muzimbabwe
ndofunga panenge pachingoda mushandira pamwe kana kuti mubatira pamwe mabhizinesi ane zvivowo zvaanokwanisa kuita makanzuro anokwanisa kubatsiridzawo nekutiwo mitengo yezvinhu isakwire kana kuti vanhu vambomirawo kubhadhara zvikuru sei nekunzwisisa kuti vanhu vachona havana kwavari kukwanisa kuwana mari yekubhadhara zvinhu zvachona izvozvo saka zvinhu zvinenge zvichida kuti mabhizinesi havasi makanzuro chete haisi nyaya yerendi chero tingangoti zvinhu zvakada kuita semafoni ekufonesa taitaiwo kupinda padande mutande ramasaisai nekuti kana vanhu dzimwe nguva vakushandira kumba zvoreva kuti vakudawo masaisai zvakanyanya vanhu vanenge vachitumirana mari nedzimafoni saka zvinhu zvese izvozvo mabhizinesi anokwanisa kugara pasi voonawo kuti vangabatsira sei vanhu kuti zvinhu zvisanzonyanya kuvaremera apo nguva yavanenge vasingakwanisi kuti vashande vachiwana chouviri.
Vezvitoro vakawanda vari kudhurisa zvinhu. Ongororo yeWorld Food Program inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Thank you. kuisikati